Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingayitshona njani Zimbabwe omuhle? Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 25, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu veCrisis in Zimbabwe Coalition hatisi kufara zvachose nokuuya kwa vamuswati vanowa ndiwo mambo wekuEswatini uko.
Zimbabwe International Trade Fair yovhurwa muBulawayo nhasi, vamwe vachigunun'una nemunyarikana achaivhura zviri pamutemo mambo muswati vechitatu vekuEswatini.
Kuuya kwamambo muswati kuno kuZimbabwe kuzovhura chirongwa zvedu hweZITF zvinosimbisa uro zvinoratidza udzamu hwedu hwedzokava munangagwa.
Asi hurumende inoti kuuya kwamambo muswati wetatu kunobatsira kusimbaradza ukama nenyika yavo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza hondo kuSudan zvasvika muSaudi Arabia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musika wekutengeserana nekuratidza zvigadzirwa weZimbabwe International Trade Fair wavhurwa nhasi muBulawayo, asi masangano akazvimirira oga ari pasi peCrisis in Zimbabwe Coalition achishora zvikuru kukokwa kwamambo muswati wetatu wekuEswatini kuti vaive munyarikani. Mambo muswati wetatu vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu munyika mavo zvapa kudeuka kweropa. Asi munyori mukuru mubatsi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJames Manzou vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti kuuya kwamambo muswati wetatu kwakakosha mukusimbaradza kudyidzana kweZimbabwe nenyika yavo munyaya dzekurima, kutengeserana uye kushanyirwa kwenyika nezveupfumi. Izvi zvatsinirwa nemutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo muhurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Kuuya kwamambo muswati kuno kuZimbabwe kuzovhura chirongwa zvedu hweZITF zvinosimbisa uro zvinoratidza udzamu hwedu hwedzokava munangagwa.
Donzvo rei vaMugejo mungajekesa?
Rokuti rinodairo kudyidzana nenyika dzese dzipasi rese pasina kana muvengi zvinosimbisa kuti ukama hwanga hwagara huripo nenyika yeEswatini. Tisu tinoda kudyidzana kwakasimba, saka kuuya kwavamuswati kuuya kuzonyatsa kubatanidza, kunyatso kusimbiridza ukama hwanga hwagara huripo pakati peZimbabwe neEswatini.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti mambo muswati vetatu vane nhoroondo yekutyora kodzero dzevanhu, nekudaro havana kukodzera kupiwa chiremera ichi.
Isu veCrisis in Zimbabwe Coalition tichivimba kuti tiri kutaura zviridyo zveruzhinji rweZimbabwe zvavagarwe muZimbabwe, hatisi kufara zvachose nokuuya kwa vamuswati vanowa ndiwo mambo wekuEswatini uko kwavari kushungurudza nekumbunyikidza vagari veko.
Zvii chaizvo zviri kuitika semanzwiro amuri kuzviita?
Vanhu vari kufa zuva rimwe nerimwe ikoko vachifira nyaya yekuti vari kuda kodzero dzavo kuti dziremekedzwe, vachitsvaka kuti dai kwaitwa maelections sezvinoitwa pasi rose nyika dzese dzemuAfrica, vanhu vanosarudza vatungamiri vavo vavanoda pasina kumbunyikidzwa. Ndozvavari kuchemera chete, vari kuchemera kuti dai vagara zvakanaka, vashandi vari kutambudzika. Vamuswati vari kumbunyikidza vanhu zvakanyanyisa, vachipwechifiwa vanhu vachikandwa mumatorongo. Takanzwa manje manje apa pane mumiriri wevashandi nemumiriri wevanhu vazhinji vaimirira kodzero dzavashandi vamasuku, vakapfurwa vakaurayirwa pamberi pevana vavo. Tichiziva kuti vaiurayirwa nyaya idzi dzekuti vari kutsvaka kuti dai kodzero dzavanhu dzasumudzirwa.
Saka muri kuona sei kukokwa kwavaitwa semunyarikani?
Saka kuuya kwavo kuno kuseka vanhu vazhinji vekueSwatini vari kutambudzwa nekumbunyikidzwa navamuSwati. Saka chinhu chinotirwadza isuwo, nokuti kunoo kutino dambudziko rakafanana nairoro ratiri kumbunyikidzwa nehurumende yavamunangagwa, vanhu vachitambura mumatorongo sana Job Scala, vanhu vachirohwa, vanhu vachikanganiswa upenyu huchioma. Saka tiri kutyira kuti kuuya kwavo kuno kuuya kwavanhu varoda kutosimbisisa humbimbindoga vachisimbisana kuti vambunyikidze kodzero dzavanhu.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Mambo Muswati vari kutarisirwa kupinda munyika mangwana, uye vachabatana nemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame, mutungamiri weMalawi waLazarus Chakwera, mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema kuVictoria Falls kumusangano weTransform Africa Summit. Vamwe vanenge vari kumusangano uyu vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yeSerbia vaSinisa Mali, mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yeEstonia Amai Marin Tarik nevamwe. Mambo Muswati wetatu vachaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechina vasati vavhura trade fair zviri pamutemo nemusi wechishanu. Dzimwe nhengo dzedare reparamende rekuBritain reHouse of Lords dzanyora tsamba kuhurumende yenyika iyi dzichiti ikanzure tsamba yekukoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles wePiri. VaMnangagwa vakatonyora padandemutande ravo reTwitter kuti vainge vakokwa uye vachaenda kuBritain. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakati kuenda kwavo kunosimbaradza donzvo reZimbabwe rekuda kudyidzana nenyika dzose dzepasi rino. Asi nhengo dzeparamende dzemuBritain dziri kuti vaMnangagwa havafaniri kukokwa sezvo vari kuvapomera mhosva yekutonga nedemo. Semuenzaniso vanoti vari kushungurudza vaJob Scala, mumiriri weZengeza West mudare reparamende, vari nhengo yeCCC avo vari mujeri reChikurubhi kwemwedzi inodarika gumi vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hurumende inonzi iri kushungurudzawo mutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti CCC Muzvari Fadzai Mahere, vakabatwa nemhosva yakanzi haisi mubumbiro remitemo, kurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kwakaitwa nhengo yeparamende yeCCC Amai Jasmine Tofa vekuBulawayo, uye kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa paTwitter vamakomborero arizivishe nevari kunzi mutauriri vaVaMnangagwa vaGeorge Charamba vachiti vanogona kuitwa kafira mberi. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba kuti tinzwe divi ravo. Tatumirawo mibvunzo kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga ndechekuti vanyori vegwaro iri, vanyori vemwadhiyoyi vanova nhengo dzeparamende muBritain, vane kodzero yekuita izvozvo zvavanenge vaita nekuti ndoo maonero avo. Asi maonero avo iyayo ndinoona sekuti maonero amire pachokwadi, nekuti zvavataura izvi zvese zvinhu zvakaitika kutyorwa kwekodzero dzevanhu igaro ziva uye zvechokwadi kuti vaSkala kutaura kuno vari muturongo havasati vatongwa nemhaka yavari kupomerwa, asi vanofanira kunge vachitongwawo vachibva kumba kwavo vakabvisa mari yechibatiso sezvinongoitwawo vazhinji vanenge vapara mhaka dzinofananidzwa neiri kupomerwa vaSkala. Zvese zvatsanangurwa zvekutyorwa kwekodzero, kumbunyikidzwa, kuabductwa nezvimwe zvakadaro zvanga zvichitaurwa, zvinhu zvatinoziva nekuti zviri panze, zviri mujecherere, vanhu vese vanozviziva nekuti zvakaitika zvikanyorwa zvikataurwa mumatare.
Munoona chikonzero chiri kutaurwa chekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kusungwa nekuvharirwa kwavamwe mumatorongo, chiri chikonzero chakasimba chingaite kuti Buckingham Palace iti vamunangagwa ngavarambidzwe kushanya pazuva recoronation yamambo.
Hazvingandishamisi inini kuti vati vamunangagwa vasakokwa sekukokwa kwavaitwa neBuckingham Palace, nekuti hurumende yava Mugabe yaisanganisira vamunangagwa mukati mayo yanga iri pane atingati matravel restrictions, kana vamwe vanoda kuti zvirango, kana vachida kuti zvinge zvichiendera zvichizobatawo nezvimwe zvazviripo ipapo. Saka kana zvirango izvi kana marestrictions iyayo anga akanangana nenyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, kana tikatarisa manyorero aita manyorwo aitwa tsamba iyi kubva muna 2018 kupfurwa nekuurawa kwavanhu namasoja kuzoitwa kweMotlande Commission ine zvakati ozva yakaisa zvisati zvaitwa kuzenge kuchisungwa nekuabduct kwavanhu, kurobwa mumastreet, kumbunyikidzwa, kushungurudzwa nezvezvichiitika izvizvi, tinoona sekuti pachokwadi hapana chanyanya kushanduka chingaita kuti veBuckingham Palace vange vachiona zvakakodzera kuti vadane vamunangagwa kuchiitiko chikuru chakadai.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakaburitswa muSudan umo mune hondo inotyisa uye zvasvika muSaudi Arabia. Nezuro hurumende yakazivisa kuti yainge yaburitsa zvizvarwa zveZimbabwe kubva muKhartoum, guta guru reSudan, kuenda kuPort of Sudan. Bazi iri rinoti rainge rataura nezvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika zana, zvimwe zvacho zvakati zvainge zvichida kuburiswa munyika iyi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugejo.
Ndinoda kuvimbisa zvikuru ruzhinji rweZimbabwe, zvizvarwa zvese zveZimbabwe, kuti hurumende yava ED Munangagwa yaita zvese zvainogona kubudisa zvizvarwa zvayo kubva kuSudan kuichizviendesa kunyika inonzi Saudi Arabia, Jeddah.
Saka vachibva ikoko vanenge voenda kupi vaMugejo?
Izvezvi hurumende iri kuita chipatapata chokuti ichiita urongwa hwese hwokuvatora kubva kuSaudi Arabia ichivaunza kuno kuZimbabwe. Asi zvendingavimbisa Zimbabwe ndeyekuti zvizvarwa zvedu zvese zvanga zviri kuSudan zvava pakachengetedzeka, zvabva muhondo. Saka ndizvo zvandinoda kuti ndinge ndichizivisa ruzhinji rweZimbabwe, mhuri yeZimbabwe yese, kuti ngavadzikame zvavo. Hurumende yamunangagwa yagadzirisa kuti zvizvarwa zvavo zvinge zviri pakachengetedzeka.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa.
Zimbabwe nedzimwe nyika vari kubudisa zvizvarwa zvavo zvanga zvichigara munyika yeSudan, kunyanyanya muguta reKhartoum, nokuda kwehondo iyo iri kuramba ichienderera mberi. Hondo iyi ihondo iri pakati pemauto ehurumende nemamwe mauto eikoko kuSudan anodedzwa pachirungu kuti paramilitary. Ihondo iri kuratidza kuti iri kuramba ichienderera mberi, kupera kwayo kunenge kusati kwanyatsoonekwa kuti kungaitike zvarini.
Tichiona zviri kuitika izvi kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzakadai seAmerica vari kuburitsa zvizvarwa zvavo uye nevashandi vanoshanda vanobva kune dzimwe nyika munyika iyi yeSudan, izvi zvinorevei? Tingaone hondo iyi ichipera munguva inotevera here?
Maitiro ari kuita dzimwe nyika aya ari kuratidza kuti zvunhu zviri kuramba zvichiita manyama mire nerongo kuSudan nekuda kwehondo iyoyi. Zviri kutoratidza kuti nyika dziri kubudisa zvizvarwa zvadzo dzaona kuti chekutanga hamusi kugarika, zviri kuitika imomo hazviiti kuti zvizvarwa zvenyika idzodzi zvirambe zvichigara munyika. Uyezve zviri kuratidza kuti hondo iyi inenge ichatenderere mberi kwechinguva isati yamira. Chimwe chandingada kutaura pamusoro pehondo iyi ndechekuti iri kusiya yaparadza zvakawanda, zvingava zvivakwa, ungava upenyu chaihwo. Taona United Nations figures achiti iko zvino kwashaya vanhu vanodarika 420. Saka ihondo iri kuparadza zvikuru inoradza kuti hazvina kumira zvakanaka kuSudani.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vanodzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, vari parunare muPretoria kwakare kuSouth Africa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vana vanofanira kunge vachienda kuchikoro vanonzi vari kutadza kunge vachienderera mberi nedzidzo yavo nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira urombo, kuroorwa kana kuroora uye nyaya dzezvitendero izvo zviri kusiya remangwana ravo risina kujeka. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Gwaro rakaburitswa gore rapera nesangano rinomirira kodzero dzevana pasi rose reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF rinoratidza kuti vana vanoda kusvika zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana vainge vasingaendi kuchikoro nekuda kweurombo uye matambudziko aikonzerwa nedenda recovid-19. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vadzidzi vazhinji, kunyanya vanasikana vanogara kumaruwa, vaisiyira chikoro panzira. Vamwe ndivo vaiti vakasvika mugrade 7 vobva vamira. Vaiita rombo rakanaka vaikwanisawo kuzosvika kuform 4 asi vaizogumira ipapo. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vadzidzi vashoma ndivo vaikwanisa kuenderera mberi kunosvika form 6 kana kuzoendawo kuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro. Mumwe mubereki vatondirai matema vanoti pane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vana vasiyire chikoro panzira.
Sekutanga urombo chayo zvekuti mwanasikana omhanyira kuroorwa achifunga kuti ari kutiza nhamo kumba kwavo. Chimwe zvecho ndakaona inyaya yekuti nharaunda yavagere hakunawo vanhukadzi nevanhusikana wekuti vanoyemura, vese variko vakangori mukati medzimba. Chechina zvatongove saizvozvo kuti vanakomana nevanasikana vemazera madukuduku voregera chikoro vototorana, zvatongoti zvinogashirwa.
Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reFemale Students Network Trust muzvare Evanice Munando vanoti kushaya ruzivo rwakakwana muvabereki ndiyo honzeri iri kuona vanasikana vachitadza kuenderera mberi nedzidzo yavo.
Magariro atakaita kumusha, pfungwa dzedu dzakadzidziswa kuti mwanasikana ana basa achanoroorwa anonopfurisa mhuri yekwaacharoorwa. Saka kumudzidzisa kupfumisa dzinza raachanoroorwa kwaari. Vanhu vachiri kuda dzidziso yekudzidziswa kuti no, zvakakoshawo futi kudzidzisa mwanasikana kuitira kuti nyika iwane pundutso nekuti murume nemudzimai kana vachinge vakadzidza mumba vanobatsirana mazano akanaka.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change, amai Lynette Karenyi Kore, vanoti vanoshishikana zvikuru nezvitendero zvisingaremekedzi kodzero dzevanasikana.
Nyaya yemachurches, nyaya yedoctrine, vana vazhinji vari kuenda kunorodzwa vari vacheche vachiri vadiki vasati vambosvika chero 18 yezi chaidzo, vamwe ma 13, 14, 15 yezi, zvokonzeresa kuti mwana iye akatoita nhumbu, mwana iye akarodzwa haachakwanisi kuenda kuchikoro.
Amai Karenyi Kore, avo vanova nhengo yeNational Assembly, vanoti dare reparamendi rinofanira kutora matanho akasimba kupedza dambudziko iri.
Parliamendi yakaamenda mutemo weEducation Act kuti kana mwana aita pamuviri anoti apedza kuzvara odzokera kuchikoro. Ipapo takaona uri mutemo wakanaka, asi mutemo uyu hausi kuzivikanwa nevazhinji. Saka parliamendi inofanira kuita maawareness kumaruzevha kuti vabatsire vana kuti vakwanise kudzokera zvekuchikoro kana vachinge vaita pamuviri.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti ichokwadi kuti vana vari kusiyira zvidzidzo zvavo pakati, asi hurumende iri kuedza nepose painogona kuti mwana wese anofanira kunge ari muchikoro awane dzidzo.
Ticharamba tichingosenza nemunharaunda, masabhuku, machifu, makansela, maMP tichiita kuti vana vasikana varamba vachidzokera kuchikoro kuti vawane dzidzo yemhando yepamusoro-soro kubva kuhurumende yedu yeZimbabwe.
Asi mukuru werimwe remasangano evadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti kushoka mukuru kugadzirisa upfumi hwenyika.
Zvinoda kutogadzirisa nyika, ikonomi yorikabva, vanhu vachiwana mabasa, vana vasinobvawo kumapoor families vachibatsirikawo nemari dzekuti vaende kuchikoro. Hurumende iratidze kuti ine chido navanhu, vana vagoramba vachienda kuchikoro.
Kunyange hazvo vasikana vakawanda vanobata pamuviri vasiri kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo, Zimbabwe ine mutemo wedzidzo wakavandudzwa muna 2020 uyo unosungira kupiwa mukana wekuenderera mberi nedzidzo kwemwanasikana anenge abata pamuviri, kuroorwa kana kuita mwana. UNICEF inoti Zimbabwe inofanira kuwedzera mari inopiwa zvirongwa zvedzidzo yepasi kubva pazvikamu gumi nezvitatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi maviri kubva muzana sezvakabvumiranwa kumusangano wakaitirwa muDakar kuSenegal muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vazivisa nhasi kuti vachange vachikwikwidza zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. VaBiden vati vachapinda musarudzo nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris. Vaita izvi kubudikidza nevhidhiyo. VaBiden vane makore makumi masere ekuberekwa kana kuti 8 years. Kubato ravo remaDemocrats vaBiden vari kutarisirwa kukwikwidzana musarudzo dzemapraimari navaRobert F. Kennedy Jr., amai Marianne Williamson nevamwe. Vazivisa kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo kubato remaRepublicans vanosanganisira vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nevaive gavhuna weSouth Carolina amai Nikki Haley. Senator Tim Scott nevamwe vari kudawo kupinda zvakare musarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro namuzvinafundo gwekwerere nezvenyaya iyi.
Nyaya yokusarudzwa kwemutungamiriri weAmerica inyaya ichange ina makwikwi chaiwo chaiwo patoita mutambo watsuka ropa, nokuti vaBiden nezera ravo ramakore makumi masere navaTrumpwo namakore manomwe ane matanhatu anoratidza kuti vatikurei vava vatana, asi zera zvaro kana uchiziva zvaunoita hari nyanyi kunetsa. Tinoona kuti vaBiden chero vabva zera, vanhu veCongress vavanoshanda navo vanhu vadiki zvikuru, saka vane vachitoda umwe unodi unovatsigisa. Tionawo nhoroondo yavaBiden yekuti vakagara vari nhengo yeCongress kuda kwamakumbure anogona kukwana makumi matatu, saka zvinenge zvaakudi zvaakubatsirana kwatinoti kukomplimentana pachirungu. Tinoona zvakare kuti vaBiden vanogona kunge vari pamusoro pamakwikwaya mafungiro angu aya, nemhaka yekuti vakaita zvinhu zvakati wandei zvinoita kuti vanhu vavatsigire. Vanhu vechidiki muAmerica vanofarira vaBiden.
Tombotarisawo nhoroondo yavaTrump uyezve tichitarisawo kuti vawanikwawo zvakare vati kurei, munoona zvichizofamba sei tichitarisa kuti vaviri ava kana vakakwanisa kubudirira mberi kumiririra mapato avo vaBiden uyezve navaTrump zvingafamba sei, tichiona kuti vamwe vari kushora kuti vaviri ava vakwegura.
Vanhu vemaRepublican vanosapota vaTrump vatana, saka tozoona kuti vanhu vane kodzero dzokuvhota vachiri vechidiki, saka zvinopa munongedzo wokuti vaBiden vanogona kunge vachidi vachibudirira. Zvakare tinoona kuti vaBiden zvavati vaita kubva vachiva mutungamiriri wenyika zvinotaridza kuti vanogona kufarirwa nevanhu. VaBiden panyaya yamarudzi vanomutungamiriri ari wechikadzi ari wechitema.
Vanga vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere vachitaura vari parunhare naMarvelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari muFlorida muno muAmerica. Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa kuti inogona kubuda muchibvumirano chekuti Ukraine itengese zvirimwa zvayo zvakaita segorosi nechibage kunze. Izvi zvinotevera danho renyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 rekuda kutemera Russia zvimwe zvirango nekuda kupamba kwairi kuita Ukraine. Mukuru wekuratidza zvigadzirwa zvitsva weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF wavhurwa nhasi muBulawayo paine vari kushambadza zvigadzirwa zvavo vanodarika mazana matanhatu kusanganisira makambani makumi maviri nemashanu anobva kunyika makumi maviri neimwe dzinosanganisira America neBelarus. Musika unopindwa nenyika dzepasi rose uyu unopawo mukana mukuru kumakambani emunyika wekuti azvishambadzewo achiratidza zvaanogadzira. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reconfederation Federation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti kunyanga hazvo zvinhu zviri kumbooma pano nepapo musika uyu wakakosha zvikuru.
Tinganonetsa asi isi chido chedu chekuti tiramba tiinda mberi tichiti nyika yedu ibudirire igogadzirawo zvinhu zvakawanda, vana vedu vagova neugaro hwakarurama, uyezve iyo nyika pachayo kana ichidaro ichitengesa kumwe ndokuti upfumi hwayo hurambe huchikuramo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti nekuda kwematambudziko ari kutarisana nemakambani emunyika anosanganisira kudzimwa dzimwa kwemagetsi, mukana uyu haunyatsobatsiri makambani emunyika.
Chinonetsa munyika yeZimbabwe pari zvino ndechekuti maindastri edu ari kufa. Saka ndo rimwe dambudziko ratinaro rokuti kana uchumi hwedu husi kusumuka zvakanaka, trade fair inozove mukana wenyika dziri kunze kuti varatidze zvavanotengesa muno, ichitongomirira kutenga zvinhu zvakawanda kubva kune dzimwe nyika.
Makambani emunyika anonzi ari kukanganiswawo zvakanyanya nekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanouya nezano kumakambani aya.
Hongu tingada heri kudzikamisa nhasi mari yedu, asi tinenge tichiziva kuti idzikame nekusingaperi, nyika inofanira kunge isingatengi zvakanyanya kunze kwenyika uye ine zvigadzirwa zvakavandudzika. Izvozvo ndo zvinozoita kuti mari yedu igogona kuva nesimba.
Saka zvii zvingaitwa kuitira kuti zvinhu zvirerukire makambani emunyika, kuitira kuti akwanise kukwikwidzanawo nemakambani ekunze ari kuratidza zviratidzwa pamusika uyu? Dr. Kanyenze vanoti panofanirwa kuiswa misoro pamwe chete nekukasika.
Nyika yedu haina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu ipamusorosoro, infrastructure haina kumira zvakanaka, zvinoita kuti zvinhu zvedu zvidhure tikadzi kumisidzana nezvinhu zvinenge zvichibva kune dzimwe nyika. Ndo zvinhu zvatinotarisa kuti tiise misoro yedu pamwe chete, tionesane kuti toita sei nokukurumidza, nokuti tikanonoka dzimwe nyika dziri kutomhanya nebhora. Vari kugadzira zvinhu zvavo vave kutomhanya kuenda mberi, asi isu tichiri kushure shure chaizvo.
Mangwana chitatu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kutarisirwa kuve munyarikani anokosha pamusangano wezvemabhizimusi weZITF International Business Conference uyo unoitwa parutivi pemusika wekushambadza zvigadzirwa uyu gore negore uchiitwa neZITF yakabatana neNational Economic Consultative Forum. Dingindira regore rino rakanangana nekugoverana zvekuita pfungwa nezvinangwa kana kuti Transformative Innovation Global Competitiveness. Musika uyu uri kutarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weEswatini King Muswati vetatu nemusi wechishanu svondo rino. Hatina kukwanisa kubata sachigaro veZimbabwe International Trade Fair vabusisa mwoyo kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei muzuva rekutanga. Gurukota rezvemaindastri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yatavatumira. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dzegore rino uye mashoko emutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ekuti vari kuda kukwikwidza zvakare gore rinouya kunyange havo vave nemakore makumi masere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe International Trade Fair yovhurwa muBulawayo nhasi, vamwe vachigunun'una nemunyarikani achaivhura zviri pamutemo Mambo Muswati vetatu vekuEswatini. Asi hurumende inoti kuuya kwamambo Muswati vetatu kunobatsira kusimbaradza ukama nenyika yavo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza hondo kuSudan zvasvika muSaudi Arabia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Kuhisika tisenda baku.